Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zviita 30/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
This no believer kuti vanhu ngavapuwe minda, vapiwa minda, ngavapuwe support, ngavapuwe training and ngavapuwe matitle to that land so that vanoenda kubhenga vanokwereta mari vachiita zvavanoita.
Vaimbova mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kuwandudza nyaya dzekurima pamwe nekuvhura maindastiri kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. Dambudziko rekushayikwa kwemari munyika rave kuita kuti kambani yeFidelity Printers and Refineries itadzewo kuwana mari yekutenga goridhe kunyanya kubva kune vemakambani maduku. Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi, nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira munyika Sulumani Chimbetu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende inofanira kuwandudza nyaya dzekurima pamwe nekuvhura maindastiri kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. Mashoko aya anouyawo apo varimi vazhinji vari kuchema nerekuti havasi kuwana zvekushandisa mukurima pasi pechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 muHarare, vatsvangirai vati hurumende inofanira kukoshesa nyaya dzekurima sezvo kurima kuriko kwakanyanyobata upfumi hwenyika. Vatsvangirai vati varimi vanofanira kuwaniswa zvokushandisa mukuita basa ravo paine nguva kuitira kuti vawane gohwo rakanaka. Vakurudzirawo kuti varimi vakagariswa patsva vapiwe matsamba emapurazi avagere kana kuti matitle deeds kuitira kuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga.
This no believer kuti vanhu ngavapuwe minda, vapiwa minda, ngavapuwe support, ngavapuwe training and ngavapuwe matitle to that land so that vanoenda kubhenga vanokwereta mari vachiita zvavanoita. Goni kuti tirime zvine mutsindo kunze kwokuti vanhu vawana mari yokuseenzesa. Hazvigoni. Vanhu vanowana mari yokuseenzesa chete kana vapuwa matitles. Izvi zvemalizi izvi ndezvokungotiwo unogara ipapo yeZANU-PF. Kana usati uchawirira neZANU-PF wodzichibva. Haiwa, munhu kana apuwa minda ngaapuwe title. Toziva kuti apa ndepaningi.
Mashoko avatsvangirai aya anouyawo apo varimi vazhinji munyika vari kugunun'una kuti mbeu nefetereza zvavari kupiwa nehurumende pasi pechirongwa cheCommand Agriculture zviri kunonoka kusvika kwavari iyo mvura ichingonaya. Mumwe murimi akatarisana nedambudziko iri ndiamai Gertrude Moyo vanorima vari munharaunda yeBeatrice, avo vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekushaya mukana wokuwana mari yekurimisa.
Dambudziko ratiri kuita isusu sevarimi nderekuti mari yacho haisi kubuda kumabhengi nenyaya yekuti malisi atinawo ndoma99 yelisi, saka zvinotorewa kuti ratikwanise kupiwa maloans kubhengi.
Vatsvangirai vanoti hapana chiri kubuda mukurima nekuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurima havana kupiwa minda, asi vakuru vakuru muhurumende vachingokumba mapurazi avasingagone kushandisa.
Uyewo hatidi kuti munhu aite mapurazi uyu ane 2 uyu ane 3 uyu ane 4. Izvozvo izvi ndozvo zvatinopesana zvizvo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekurima vaJoseph Made kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Vatsvangirai vakurudzirawo kuti makambani akavharwa avhurwe kuitira kuti veruzhinji vawane mabasa.
Panofanira kuva negovernment work program inotaridza kuti zveshuwa vanhu vari kuzva zvavari kuita. Toita sei kuti vanhu vane companies vawane support so that they open those companies. Toita sei kuti vanhu vari kunze vauye vaise mari dzavo muno nokuti vanoziva kuti mune rule of law, hamuna kuzotorerwa zvinhu zvangu. Izvo zvese izvo zviri important nokuti tikasadaro munhu ari kunze anongoti kuZimbabwe kune mabond notes handendi. Handiona kumabond notes handendi. Ndozvibudisa sei mari yangu. Izvozvo ndozvinouraya confidence izvozvo.
Kurudziro yavatsvangirai iyi inouyawo apo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions richiti pane mazana nemazana emakambani akavharwa muna 2016 zvichitevera kuoma kwaita zvinhu munyika. Izvi zvinouyawo panguva iyo hurumende iri kutadza kugadzira mabasa mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri akavemiswa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2013. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union kana kuti ZCFU riri kukurudzira varimi vakawana zvikwanisiro kubva kuchirongwa chehurumende chekubatsira varimi cheCommand Agriculture kuti vashandise nemazvo rubatsiro urwu. Kurudziro iyi inouya zvichitevera yambiro yapiwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika uye variyo vari kutungamira chirongwa cheCommand Agriculture vaEmerson Munangagwa yekuti varimi vanenge vapfachura zvikwanisiro izvi vachatorerwa matano. Mukuru weZCFU vaPaul Zakaria vanoti zvakakosha zvikuru kuti varimi vavimbike sezvo izvi zvichizovabatsirawo mune ramangwana kuti vazowana zvakare rubatsiro. Vamwe varimi vari kupomerwa mhosva yekutengesa mbeu nefotereza zvavakawana kubva kuchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuru yataita navaZakaria.
Isu sesangano rakamirira varimi munyika ino yeZimbabwe tinokurudzira zvikuru kuru kuti tishande varimi zvikuru takanyaisa kuisa kuvimbika pamberi zvitarira kuti vamwe vanotorawo zvikwereti kubva kumabhengi vanhu vanofanira kubhadhara. Kana tapuwa zvikwereti neani anenge atipa chikwereti toshandisa zviya zvatapuwa zviya nemazvo tichigona kuti apa pabuda zvakati. Kana pashaya zvabuda ngazvitoitika nenyaya yekuti mvura yaramba kunaya kana kuti yanyanyisa kunaya asi paine umbowo hwekuti takashandisa mainputi waya. Saka tinokutenda zvikuru danho ratorwa irori nehurumende haringobatsiri chirongwa cheCommand Agriculture choga. Rinobetsera zvirongwa zvakawanda, macontract farming arrangements anoitwa nemaprivate company, zvigobatsirawo zvekare kune vanotora zvikwereti kubva kumabank. Saka iri danho raifanachisi chinhu chofanira kuchindonzii tondotaurwa kuti toteita zvakati chinhu chofanira kugara chichiitwa nguva dziri dzose kuti kana vanhu vapuwa zvunhu azvionekwe kuti zvashandiswa papi uye kuti zvatawana zvigopfuura zvatakanga tapuwa zviya ndokuratidza kuti taita pundutso.
Asi varimi vakawanda vanenge vachipawo zvikonzero zvokuti vange vachizopedzisira vasina kushandisa nemazvo zvinhu izvozvo.
Iyo yatova nhamo yangobata munhu wose munyika yose. Asi kana wapuwa zvinhu chinzi ugobuditsa matani akati, iwo unofanirwa kuzvinzwisisa woga kuti apa panofanira kubuda matanha atitakatenderana. Zvino kana woti iwe ndabiwirwa nenhamo, nhamo yagara inokuwira mazuva ose, zviri nani kushandisa dzimwe nzira kuti ugadzirise nhamo inokuwira iyi mazuva ose asi zvirongwa zvawakweretera zvinhu zvichipfuurira mberi saizvozvo.
Munotarisira here kuti vakawanda kana vose vakapiwa rubatsiro vanokwanisa kubuditsa matanha ari kutarisirwa kuti vange vachipawo kuhurumende?
Pari zvino nezvatinoona zviri pasi matani mashanu vachava vanhu vashoma vanokwanisa kuzadzisa izvozvo. Nokuti zvikonzero zvinotevera zvinoti mainputs chokutanga akanonoka kuinda kuvanhu. Chepiri, mainputs akaenda kuvanhu haana kuinda akakwana. Vamwe vakawana mbeu ndokuwana fertilizer yapasi asi zvemishonga ne mushonga wesora newe zvimbuyu havana kuwana.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Dambudziko rekushaikwa kwemari munyika rave kuita kuti kambani yeFidelity Printers and Refineries itadzewo kuwana mari yekutenga goridhe kunyanya kubva kune vemakambani madiki anochera chicherwa chakakosha ichi. Kambani yehurumende iyi ndiyo chete kambani munyika inobvumirwa kutenga goridhe nekuritengesa kunze kwenyika. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanochera nekutengesa goridhe mumadhorobha akadai seGweru neGwanda vakataurira Studio 7 kuti vave nemazuva akawanda vachiedza kutengesa goridhe iri kumizinda yeFidelity Printers iri mumadhorobha aya, asi vachitaurirwa kuti hakuna mari. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume anogara kuGwanda uyo akangozvidoma nezita rekuti Ncube, akataurira Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanoda mari yekushandisa pazororo kudai, iye nevamwe vakaita saiye vari kupedzisira vave kutengesa goridhe ravo kune vamwe vanhuwo vanenge vane mari.
Taana mazuva tichingoenda ikoko tichingonodzoswa tichingonzi hatina kana mari. Tofanira kuti tawane about more than 3 or 4 occasions tichienda ikoko. Saka ndopanei pakatiomera ipapo tozopedzisirawo takutsungira kunokiyakiya. Ma midumen ndoda achitombotengesera pare zvino.
Badosman Mangisi ndiwo mutauriri wesangano reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF. VaMangisi avo vanoshandira mubulawayo vakabvuma kuti vanochera goridhe munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vari kusangana nedambudziko rekushaikwa kwemari kukambani yeFidelity Printers. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeFidelity Printers kana kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Asi amai Apolonia Mzverengwi vanove mutungamiri wesangano reZMF vataurira Studio 7 parunhare kuti ichokwadi kuti kambani yeFidelity Printers iri kushaya mari yekutenga goridhe kubva kune vamwe vari pasi pesangano ravo.
Akuzi kushaikwa kwemari chete, asi kuti even coverage yachowo yeFidelity ishoma munzvimbo dziri kucherwa nemaminers. Havasi kwakwanisa kukavha maareas ese ane maminers.
Goridhe ndicho chicherwa chiri panzvimbo yechipiri chichitevera platinum pakuwanisa nyika mari yekunze. Nyika yeZimbabwe yaimbowana goridhe rinosvika matani 20 pagore rega rega, asi nekuda kwekuondomoka kweupfumi uwanduhwo hwakazodzikira kusvika pamatani 3 chete mugore ra2008. Uwanduhwo hwave kukwira zvekare nekuda kwekuti kwave nevemakambani madiki vakawanda vave kucherawo goridhe. Sangano reChamber of Mines rinoti nyika yakawana matani 20 egoridhe mugore ra2015 uye mugore rino rave kupera nyika yakawana matani 22. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vagari vekwachiyadzwa mudunhu reManicaland vari kuchema-chema nekushanduka kwaita upenyu hwavo, izvo zvopa kuti tsika yehupfambi nemamwe mabasa erima zvitekeshere munharaunda iyi. Izviwo zvinonzi zvave kupa kuti vamwe vana vadiki vane mukaka pamhino vatizire vasati vabva zera. Mutoro wedu enhauloida Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaRuben Kusena mugari wekwachiyadzwa avo vakamirira kuzotamiswa chero nguva pari zvino. VaKusena vanoti kubva pakavharwa makambani emangoda, vazhinji vemunharaunda vave kuita mabhinda uko akasiyana-siyana mamwe asina kunaka. VaKusena vanoti vari kubata mabasa akanaka, vari kuita zvekuruka mabhasikiti netsero vachitengesa kune vanoshanya mumigwagwa wemasvingo nemutare.
Ngati kubva pakafubwe munda yemangoda vanongorarame zvehwako mukaku ongozvishitirawo mabasa emaoko zvemabhangi and selling tengesawo madomasi nezvimwe zvakadaro.
Aski Chipomerwa, mumwe wevaimboshanda mumunda wemangoda ari fita and tena, anoti vazhinji vavo vave kuruka mabhasikiti anozivikanwa nekuti madengu uye mameti anotsikiswa munhu opinda mumba.
Vamwe ndikadiri vamwe some of the people they are weaving baskets. That's they are making charcoal marash ekubikisa. Yeah, they are making them then selling them highway by the roads in Tari, wherever.
Va Crispin Chandangerwa, Vemumusha kwa chishingwi kwa chiazwa. Vanoti vana vazhinji vechidiki vavekuita zvechifambi kana kuwanikwa vasati vabvezera. Va Jobs Kanganweni venharaunda yetonhorai avo vaishanda pakambani yehanjini makore apfuura vanoti vakawanda vave kupinda muminda vachida kutsvaga mangoda zviri kunze kwemutemo.
Ari kunetseka upenyu hwako hwamamwe avo tiri kutobiridzira kupinde muwaya kuti avana kutore mapisi emadiamonds anoraramise mhuri. Nekuti malocals ari mudhuze nemining on akatorerwe minda, hapana compensation.
Mbuya Abigail Munjoma, avo vanogara kwamuchena kwachiyadzwa vanochema nenyaya yemadzimai akawanikwa ave kusiya varume vachiita zvechifambi vachizama kutsvaga kana kuwana choviri.
Kana naakadzi mudzimbadzi akubuda ngenyaya yekuti arume achasandi haachagari paarume.
Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuita nepainogona napo kuedza kupa muripo unokodzera kuvagari venharaunda iyi vakarasikirwa neminda, zvipfuyo nezvimwewo, asi izvi zvatora nguva refu zvisati zvazadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 kwachiyadzwa, Mutare West, ndini Loida Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanomwe vakakuwadzwa apo maute vapanduki vakapandukira hurumende vakarwisa guta reAgoye kuChamembe kwakadziwa kumadokera kweguta guru reSomalia reMogadishu nezuro usiku. Vagari vemuguta iri vati vakaona vanhu vakapakata zvombo vachizviisa munzvimbo dzekugadzirira kurwa vasati varwisa nzvimbo inochengetedzwa nehurumende iri muguta iri. Mutungamiri weRussia waVladimir Putin vanoti Moscow haisi kuzodzingawo vanomirira United States munyika iyi senzira yekudzosera kuzvitarafu zvakatemerwa nyika yavo nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama nezuro nezvikonzero zvekupindira musarudzo dzeAmerica nevasori veRussia munambudzi. Chibvumirano chekumisa kurwisana muSyria chinenge chabatirira munyika yose, asi kune kurwisana pedyo neDamascus uye kurwiswa nemuchadenga kwenzvimbo dzevapanduki kumaodzanyemba kwedunhu reHama nemauto ehurumende yeSyria, uko kunonzi kunogona kuratidza kusasimba kweurongwa hwekuedza kuunza runyararo. Iye zvino tochienda kuna Blessing Zulu kwaanotipa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSouth Sudan.
Mashoko anoteera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSouth Sudan. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti mhirizhonga iri kuitika muSouth Sudan ikasapedzwa, vanhu vakawanda vanogona kurasikirwa neupenyu. VaBan vari kukurudzira nyika dzose kuti dzimire kutengesera zvombo kune vari kurwisana muSouth Sudan. Nyika iyi yakawana kuzvitonga kuzere muna 2011, asi pakabva patanga hondo yekurwisana kwemarudzi muna 2013 pakati pevanotsigira mutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir verudzi rwechiDinka vachirwisana nevaive mutevedzeri wavo vaRiek Machar verudzi rwechiNuer. Pakambonyoreranwa chibvumirano cherunyararo muna 2015, asi kurwisana kwakaenderera mberi zvokunzira matambudziko makukutu kuvanhu. Mumashoko avo kuvatori venhau, mutauriri mbazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti United States Department of State vaJohn Kirby vanoti hurumende nevanopikisa ndivo vakonzera mhirizhonga inotyisa iyi. VaKirby vanotivo vari kurwisana ava vari kukanganisawo United Nations kuita basa rekuchengetedza runyararo. Vaenderera mberi vachiti vari kurwisana vanofanira kuteerera kurudziro yavaKirby yekuti paitwe nhaurirano. Asi vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzinofanira kuteerera kurudziro yeUnited Nations yekuti vari kurwisana vasatengeserwe pfuti nezvombo zvehondo.
Tinotenda Blessing. Munhau dzedu dzemitambo. Gore rino rakave gore rekusuwa kwakanyanyisa munyaya dzemitambo kudarika kufara. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotidadanurira zvakaitika achitipa kuti ramangwana rakamirawo sei.
Gore rino raive gore remakundano emitambo makuru eOlympic Games ayo akaitirwa kuRio de Janeiro kuBrazil. Uko Zimbabwe yakatumira vatambi makumi matatu nemumwe chete kusanganisa chikwata chenhabvu chevanhukadzi chemamaiti Warriors. Asi rwendo urwu haruna kufamba zvakanaka mushure mekudzoka kwechikwata ichi chisina kana menduru imwe chete, uyezve mamaiti Warriors akazvamburwa 6-1 neBrazil uyezve 3-1 neAustralia. Mutambi ane mukurumbira Kirsty Coventry, uyo anokwikwidza mukutuhwina, akaendawo nechikwata ichi akati iye ave kuregedza zvekukwikwidza kwemhando yepamusoro-soro mushure mekudzoka atadza kutora menduru kana imwe chete. Mutsigiri wezvemitambo vaElai Shamsabayana vanoti zvichatora nguva yakareba kuwana mumwe mutambi akaita saCoventry uyo akatora menduru nomwe apo akakwikwidza kumaOlympic Games a2004 na2008. VaMusabayana vanoti zvakaitwa naCoventry zvinoda kutendwa.
Tona Kirsty Coventry kuita manomwe mamenduru paOlympics tinozvitenda tozvikudza muno muZimbabwe.
Zvino hazvina kufamba zvakanaka mune mimwe mitambo. Chikwata chenyika chemutambo wecricket chaivewo zvekare munyaya dzekukundikana gore rino mushure mekurohwa nezvikwata zvese zvavakatamba nazvo kusanganisa zvimwe zvisina mukurumbira zvakaita seBangladesh neAfghanistan. Chimwe chikwata chenyika chemutambo wetennis chemakundano eDavis Cup hachina kufadza zvekare mushure mekuwira pasi kubva muEuro Africa Zone Group 2 apo vakarohwa neGeorgia mushure mekunge vambotungamira. Chikwata ichi chichange gore rinouya chiri muEuro Africa Zone Group 3 umo chichange chitamba nezvikwata zvepasi pasi mumakundano aya. Asi kwakave nemufaro mukuru mune mimwe mitambo apo maWarriors akabudirira kuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations. Panguva imwe cheteyo mamaiti Warriors akakwanisa zvekare kubudirira kuenda kuma 2016 Women's Africa Cup of Nations. MaWarriors akapedza ari pamusoro-soro mugungano rezvikwata zvina nemapoints 10 nerimwe chete, matatu pamusoro peMalawi neGuinea idzo dzaitevera nema points masere. MaAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa 14 ndira apo Zimbabwe iri mugungano rakaoma pamwe chete neAlgeria, Senegal neTunisia. Asi muteveri wechikwata chine mbiri cheDynamos vaObet Mashotore vanoti gungano iri rinokwanisa kubudika vachiti ivo ana Senegal nana Algeria mazita chete anokwanisa kuroveka.
Mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei. Nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Payakaenda kumaAfrica Cup of Nations muna 2004 na2006 Zimbabwe yakagumira munharaunda yekutanga, asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaModekai Musani vane chivimbo naKalisto Pasuwa nevatambi vake zvekuti vanofunga kuti vanodarika zvakamboitwa.
Tasira wini kuti okunda vanhu nekukochwa tina nepasuwa. Tasira pasuwa kuti hapana ndiendesa kumberi.
Zvakamira zvakadai, chikwata cheCapes United ndicho chakatora mukombe Kasolaga Premier Soccer League mushure mekupedza chine mapoints maviri pamusoro peFC Platinum. Capes United ichatamba muAfrica pamwe chete nengezi Platinum Stars. Asi mutambi akapa Zimbabwe mbiri pasi rose ndi Charles Manyuchi, uyo akatora mukombe we World Boxing Council we Silver, apo akanorova Dmitry Mikalenko weku Russia mumusha make. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chatinotaura nevaimbi, nasi Blessing Zulu aita hurukuro nemuimbi wemusambo wedendera Solomon Chimbetu nezvegore ra 2016 neshuviro yake muna 2017.
The album rakabuda 2 weeks ago rinonzi Chambori. Album iroro riri kutambirwa zvakanaka sei kunoku nevana vakundi futi. Saka ndotarisa kuti 2017 achitotange kupapa. Ndinenge ndine mavideos, ndinoweka on mavideos right now. Kusapota that album. And also 2017, the matros akati mambe aripo kubva kuBotswana kuna South Africa, Malawi, Zambia, England neikoko kuAmerica ikoko.
Ipo padamba refu idzvairi pane kamwe kambo kanoimba nezvamukanya. Ndimukanya wedu vamapfumo here kana kuti kungoimba?
Zvinodipenda nekuti munhu ari kukatora sei. Batikaripo kambo ipa.
Tozotiwo pane kamwe kanonzi Masuru. Alright, ungambotimbiro here mbichana chete iko kanonzi Masuru aka?
Alright. Ndine mukomane mamasuru uyo anotemba hondo. Kukada nanana aye munosikana kwacheka makumbo. Padiki padika pinda mupurisi kwanzi arova nane vamwe. Aiwa mukoma masuru zinoda pfungwa. Zikanzi uri monya azirevi hondo. Kana uri monya shandisawo pfungwa mukoma.
Mukoma ne mama suru uyo anotemba hondo mukashupana naye kunosisana kwacheka makumbo. Tine mukoma nochi mama simbi uyo anotemba hondo ukadena inini kunotombezerana. Padiki padika pinda mporisi kwanzi ashupana nevamwe. Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa. Nekanguva kadika pato neporisi kwanzi arovana nevamwe. Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa. Kuru chipeta muswe kuti padiki vakuche ukangona rumu koma ipako wapinda machena. Kuna kuru chipeta muswe kuti padiki vakuche ukangona rumu koma ipako wapinda machena.
Aka munhu wesani hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira akangadi kuti Sulo ati kanorevei ndofunga vanhu vese vari kuzvinzwira handiti.
Aiwa tinotenda Blessing nehurukuru yavaita naSulman Chimbetu. Tichiti vateereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 pm apo tiri kutaura nemi nemamiriro anga akaita gore ra 2016 nezvamunoshuvira muna 2017. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai vanoti hurumende inofanira kuwandudza nyaya dzekurima pamwe nekuvhura maindastiri kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. vagari vekwachiyadzwa vochema-chema nekushandika kwaita upenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro achikushuvirai gore dzva. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.